Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 14, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino. Kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vawane ma
gurukotaro zvemari vamutsuli ncube vanotura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS
hatina chatakaita tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo kutambura kwavapo kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru
makore maviri akwana nhasi mushure mekunge mauto apindira munyadzo zvematongerwo enyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe chikwata chemawarriors chosangana nebotswana mangwana makwikwi e2023 africa cup of nations Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli ncube vatura muparamende bhajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS. Bazi rezveutano richipiwa mabhiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvekurima rapiwa mari inoita bhiriyoni rimwe chete rine mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora, kuchitiwo bazi rezvedzidzo yepasi richipiwa madhora mabhiriyoni masere ane mazana mashanu emamiriyoni. Mubhajeti ravo muzvinafundo ncube vaziisawo kuti mari inotambirwa nemushandi inenge ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora mazana manomwe kuenda pamadhora zviuru zviviri danho rinonzi nevamwe richaitawo kuti vashandi vange vaine cheuviri imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valakson Zembe vanoti vanofara nebhajeti regore rinouya iri raparurwa nhasi sezvo rakanangana nekuendesa mari kuvanhu nekumabhizimusi. Vazembe vanoti bhajeti regore rino ranga rakanangana nekutora mari kubva kuvanhu izvo zviri kuita kuti veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vatambure. Hurumende yakambenge ichitarisira kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni makumi maviri nesere mugore rinouya asi gurukota rezvemari rakazozivisa kuti vakanga vakwidza mari iyi nekuda kwekushaya simba kuri kuita mari yemunyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navazembe pamusoro pebhajeti iri.
Chekutanga ndechekuti vamutuzi ncube mukutanga kwavo kuparura bhajeti ravo vanopangidza ivo kuti vari kuziva mamiriro akaita zviro kuti zviro hazvina kumira zvakanaka pari zvino izvi nyaya dzezveupfumi nyaya dzemabasa nyaya dzeutano nemamiriro enyika munyika yedu yeZimbabwe pabhajeti ravo ravaita iri vari kuwedza kuti vangaite kuti zviro zvive nani here chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizimisi angaitwe sei kuti mabhizimisi afambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa, nekuti vanhu vaone kurarama utano hwakanaka neupenyu hwakanaka. Saka ndo chekutanga chetinofara nacho chekuti vachinja zvichireva kuti vateerera kutaura kwatakaita kuti kuti zviro zvifambe zvakanaka, itai kuti mabhizimisi afambe zvakanaka, itai kuti vanhu vave nemari, itai kuti bhajeti renyu rinangane nekudzikisa mari dzinodikanwa nehurumende mukufambisa hurumende, nekuti hurumende yedu yakakurisisa.
Ko, zvamunopokanawo nazvo mubhajeti iri?
Chatisina kunyanya kufara nacho zvikurusa pabhajeti ravo iri ndechekuti vangotaura kuti pachatorwa zvinhano zvekuti makambani ehurumende aoneke kuti aongororwe nekuitwa restructure kana kuti reform yavari kutaura iyi, kuchinjirudza mafambiro avo nekuti anofambiswa sei. Zviri zviro zvanga zviri kungotaurwa, asi hapana zvinangwa zvavanyasa kujekesa kuti zvichaitwa sei, nekuti tiri kungoona makambani aya akangoita zvaakaita achingotora mari dzakawanda kubva kuhurumende zvichiwa mutoro uripo unoita kuti vanhu varemerwe nenyaya dzematax. Ndo zvaita kuti vasakwanise zvakare kuti vadzikise matax akawanda.
Kupa mari dzavapa kumapazi ehurumende, munoti
kune mapazi ehurumende anokoshesesa nyaya dzezveupfumi. Yekutanga ndeyekuhealth, nemamiriro akaita nyaya dzezveutano pari zvinezvi. Tichiona madhokotara, vashandi vemuhealth havana mari, tikaenda muzvipatara zviro zvese zvaparara, munhu unototsvaga mishonga yako. Ndo changa chichikoshesesa zvikuru zvekuti ingadai vapa mari yakawanda kunyaya dzezveutano pamari yavapa ivo. Mari yavapa kuutano hainyasi kukwanisa kuti nyaya dzezveutano zvigadzirisike munyika yeZimbabwe. Chechipiri, mari yavapa kuindustry inokosha, iri iyoyo tii kuti ndokunobva mabasa, ndokunobva zviro, kuti zviro zvinyase kufambirira mberi haina kukwana zvakare, yakaderera zvikurusa. Mari yavapa kueducation haina kunyasa kukwana zvakare, ingadai vawedzera pamari dzavapa ipapo kuti maministries ivayaya anyase kumira zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valakson Zembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Nhasi akwana makore maviri mauto azivisa nyika kuti ainge opindira munyaya dzezvematongerwo enyika, achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi aaiti akanga akakomberedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makore maviri aya, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chatichashanduka munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhasi kwakwana makore maviri mauto atora nevhenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasivisiso mwoyo, avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe, izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi, sezvo vaiti uori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANUPF uye vari mumiriri weHarare South muparamende Vatongai Munangagwa vanoti hurumende yavaEmerson Munangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza uori munyika, zvavanoti zvaita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Panguva yatiri nenew dispensation, ndofunga muri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa vachitongwa pachioneko pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino anenge anwa nemhosva anofanira kubviswa. Old dispensation on anger they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja. Tada kuti nyika yedu iende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption, sekutaurwa kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzaikadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chave chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Munangagwa yasunga vaimbo vagurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira ichivapomera mhosva dzeuori, uye nyaya iyi ichiri mumatare. Nekune rumwe rutivi, Commission inorwisa uori ye Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muofisi mavamunangagwa vaJoram Gumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavamugabe. Vaimbova gurukota Vasameo Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori. Vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivasevhi yakasukuwere navaJonathan Moyo, asi vaviri ava vari kunze kwenyika. Asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya.
Ina handioni sekuti kusungwa kwamaimvumira navaJoram Gumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo. Nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wava nemakore akawanda uchiitika. Saka hatingati uori unotanga nekuguma pana mupfumira naGumbo. Uori wakawanda wakaitika hunototyisa chaizvo, ende uyezve vanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa, asi hapana zviri kuitika. Saka chatiri kuona ndechekuti mupfumira naGumbo dzinongova hove diki, iyo makarwe achingotenderera murwizi. Saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo, ndopa tichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uhori huri kurwiswa. Asi pari zvino iko zvino isu semagweta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino.
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi, zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa nezanuPF.
Takapembedza ngangane inobata mai zvakaitika muna mbudzi mwako wakapera uku kutukana kwembudzi. Nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yakadzinyirirwa, yakaramba achingori masanga, hapana chakachinja. Vanhu vanochityidzirwa, vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu, mari dzavo dzanoverengwa pachimuhande hwande. Zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana. Hatina chatakaita, tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo, kutambura kwavapo, kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe. Pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi, hapana chatichabuda.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera, vamunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena sezvakataurwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, izvo zvakatsinirwa nedare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court, nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika, uye vari gweta rinoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yavamunangagwa yechigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika, kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. VaMavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira.
Chakakosha chinoita kuti zveupfumi zveZimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo, kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati meZimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu veZimbabwe vagere zvakanaka. Ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa. Ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu veZimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika. Izvozvo zvakakosha, ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka.
Vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi, kuvandudzwa kweupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete, vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika.
Kutaura kwatikuita izvizvi, there's a lot of development. Kumagets kwakawedzerwa magets, kukariba kuhange kuri kuwedzerwa magets, maroads edu, infrastructure edu ari kugadzira. What zvavari kuita president vari kugadzira nyika ino kuti irarame kuinda mberi zvinoindika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno saka zviri long term zvavari kuita
dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengesera nedzimwe nyika uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende nekune rumwe rutivi dzimwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhaurirano navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Budget raturwa mudare reparamende negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube riri kuratidza zvekare maonero akasiyana panyaya yekuti nyika yotora gwara ripi chaizvo panyaya yezveupfumi. Vebato rezano PF vanoti budget raturwa navaNcube rakanaka chose, asi vebato reMDC vachiti kwanga kuri kupedza nguva kuteya nzou neriva. Mukozeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata miriri wemakonde muparamende vari nhengo yezano PF vakaenda nesiparadza uye nhengo yeparamende vari sachigaro veMDC Muzvare Tawita Kumalo. Blessing atanga nekubvunza Muzvare Kumalo kuti sei vasina kuenda kudare nhasi.
Isusu sebato reMDC nhasi takoniwa kuti tiende kuparamendi nemhaka yekuti tina vatevedzeri vedu vanobva kumash east mayouth ekunational kedu vakaita tsaona yemotikari. Tese toziva kuti nyika yedu mazuva ano njodzi dzemugwagwa dzawandisa, saka tatamirira kuti kuitwe mapostmortem. Saka kwangu sina madhokota, akazowanika dhokota, saka tikazoudzwa nehama kuti no vakazovhenekwa, saka vakutovigwa nhasi vanga vari 2. Saka tatabva tamhanya kuti tinovaviga ikoko, and uye tabva taudza spika weparliament nenhau iyoyo kuti ndopatapinda ipapo.
Touya kwamuri Honorable Paradza, manga muri mudare reparamende, maona sei zvaturwa navamutulinwi?
Bhajeti isu sebato riri kutonga tichaona bhajeti yavamutuli yakanaka zvikuru, nokuti iri kuyapa mari kuvarimi kuagriculture, kuministry agriculture, yapa mari kueducation. Zvanyanya kutifadza ndezvekuti iye zvinezvi vana vechisikana vaya vaya vaakupiwa anonzi muchirungu masanitary wear pachena kubva grade 4 kusvika form 6. Saka izvozvo zvatifadza, ende vazobva vataura futi kuti masanitary wear aya vachange vachimauwinza kubva kunze kwenyika anenge achipinda asina mubhadhari waanoita, inonzi muchirungu duty free. Saka izvozvo zvatifadza. Tozoenda kune ini kwangu kwandifadza ndekwemaembassies edu ari kunze kwenyika. Vamutuli vavapa mari inosvika kuma 270 million 280 million yekuti vagadzirise dzimba dziriko kwatinoti maembassies edu kuti dzinake dzionekwewo zvakanaka ikoko, kuitira kuti kana tichitaurawo nevamwe vanenge vachiuya ikoko zvinge zvakashambidzika, nokuti iye zvinezvi dzanga dzaparara. Ndochidzokera kunyaya dzedzidzo, vapa futi mari yakanaka kubato redzidzo dzepamusoro kuitira kuti ministry yehigh and tertiary education neinnovation iise mari kune anonzi mainnovation hub.
Honorable Kumalo, munofunga kuti zviri kutaurwa izvi zvinozadzikiswa here?
Isusu muno muZimbabwe taneta nekunzwa nezviri kutaurwa izvi. Eta zvodai, tichadai, tichadai, tomirira, tomirira, toona wanika hakuna chiumi. Ngatidzokere kumashure apa. Takaudzwa kuti kucha create majobs 3 million. Vakapinda vana vaparadza vakatonga nanhasi hakuna 3 million kwakazouya mavenda. Shuwa vedu we mungamhanye muchitudza kuti mapara kuti maembasi mazodini. Duty free mapedzi. Duty free mapedzi A. Pa social contract yatakasaina seZimbabwe ma trade unions, government and employers. Yatakabvumirana tese tikasaina. Takati isusu. Tinofana kucreata mabasa muno muZimbabwe. Donje rorimu hakuno, rairima muno. Kune makampani ari kukonewa kuti ashande because havana mari. Heyo takunzwa kuti duty free. Saka makunotenga masanitari iwe kune dzimwe nyika isuti tiri madonje kuno. Saka tiri kuti veduwe taneta nekuti ticha takuda kudla tawa nezhara. Kwakaita kadhetiship manje manje matechari muno zvichinzi vana vanotambura vaya vachapuwa vachatora mari iyo vobhadha kwamafizi. Ndakapedza nguva ndiri muparamendi apa ndichihukura kuti vana vakudzingwa. Vana vakuda kunonyora maexams vane zvikwereti zvikanzi hazvigoni kuti munyore motodhifeya kusvika mabhadhara zvikwereti asi kwangu nekadhetiship. Motarisa kadhetiship yacho vakawana kadhetiship ndo vanhu vana vasingatamburi. Saka tiri kuti veduwe tichaguma rini tichinyeperana. Izvozvo vaburisa mari kwabuda mari. Hei mari musacheme yabuda hakusina kana sendi yazara kublack market. Kumabhengi hakuna kana sendi pati black market ine mari itsva. Tingaite nyika yakadaro here
vaparadzi.
Yenyaya yekuti kune mari dziri kubuda mubhengi ndazitaura ini nhasi muparlament. Tatoita chisungo muparlament chekuti toda kuti reserve bank iongorore nemapurisa kuti mari iyi yakabuda sei ichienda mustreet. Nekuti ndo zvinokanganisa yatingati muchirungu financial sector banking sector yedu confidence kuvanhu inorasika nenyaya iyoyo. Saka kune statement yatobuda kureserve bank ichiti mari yaonekwa kunzi yakabva kune rimwe bank rinonzi Ecobank. Saka vanhu vacho ivava vari kutongorwa nemapurisa. Ende isu muparlamendi hati parlamendi inofanira kuziva kuti chii chakapaka tati vamwangunya vauye kuzoudza parlamendi kuti zvakafamba sei kuti mari iyi ibude inde mustreet vanhu mabhengi achipa vanhu masirivha pane kuti ape vanhu mari chaiyo chaiyo yemapepa.
Vanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezanupf vakaindinesi paradza vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeparamende vari sachigaro webato reMDC Muzvare Tawita Kumalo. Vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mkoma trust kubotana.
Tawura itinsu.
From onu angu rangu nini, on my own side, I don't think there's a change. Actually, things have gone worse from where they were.
Same urkudaro.
Right now, tuta sa pangipa ine inflation in that particular time. And up until now, inflation never was there. The graph here, actually, tungra mechina msura na graph dropa down. Kano stabilizes. Kukunita kwa fiwe o, baiburu nani, now is even worse.
Saka imi maamune urongwa ere, ukuti mchada kuzukira kumusha, takatarira makore mavira apura, uye jemu, unofunga uti munu gona uzukira ere pari.
Pakato zvipaya mudara wedu abva pachinzvimbo masoja achiti no maybe ndiangari like a stand block anga chitonga sazvo chaita kuti zvinganake please now we go back home. And even my friends some of them vakatovhara makambani kuno vatengesa zvinhu kuti vakaenda kumusha. Only that I said guys you know what, you never know what will happen, let's wait up until elections then you see. Like that was my suggestion. After elections I'll go back home if things are fine. Takatele hope kuti tinobatsira nesu kuwandudza kufuma wacho tiwedzi
tarisa yedu kuti maworiors mangwana achange achitamba nemazebras ikoko kuBotswana.
Chinangwe zvibako ndifarira kana ichitamba nemazebras. Zebras mupfi waya tambo yaZimbabwe saka amene kana yakaimprove saka I got a hope that it will win.
Munesco ipi?
My prediction is 2-0. Tokutasa wana data sabiri atina nana msona maybe ndo atro mbosi mbona obos ndo mbosa kata nado atakato wamini atakato biesa na
hako. Osasta wangu yu Marvelous na kamba wa yarkuta mbari gu UK yu.
Ako ana combination ya kanaka proposition ya aki atini na iye. Smake
magadini. Ai watiri watombo ote ante yuda imima pe wa mkana kutichimbo ita yu kutimusandu rejunu kwe nguwa ino imjiju ama yi gaziriza.
Chandai gaziriza necha kuti kustraika kwa nga kuti
Washington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemaWarriors chanonokerwa nemutambo wacho we 2023 Africa Cup of Nations uyo chiri kusangana neBotswana mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mofaro uri mukamba yemaWarriors hautsananguriki zvekuti vakomana ava vanonokerwa nemutambo wavo wekutanga we 2023 Africa Cup of Nations nemaZebras ekuBotswana uyo uri muNational Sports Stadium mangwana. Manager wavo vaWellington Mpandare vanoti mukamba mune manyuku nyuku zvekuti vatambi ava vane nhomba yekuda kupinda munhandare kunokunda vaine chinangwa chekudzokera zvekare kumafinari eAFCON.
Mukamba hapana zvakaipa zvakazvirimo, zvakangotarisirwa nevakomana nezvokuhwina mutambo wedu wechishanu uyu neBotswana. Vari kutarisira kuti vadzokere futi kuAFCON semaitiro avamboita maAFCON apfuura mairi esaya. Saka vakomana vari kuda chaizvo chaizvo mutambo uyu, vari kuda kuratidza makochi nekuti Joey Antipas inguva yake yokutangawo kuti atambe maAFCON qualifiers. Saka vakomana vari kuda kuratidza ukochi munyowani kuti aiwaka hazvina basa kuti makochi akachinja, but iwewo uripo.
Maurias ari kuda kugadzirisa kunyadzisa kwavakaita ma2019 AFCON finals Egypt, uko akadzoka nepoint imwe chete kusanganisira kuzvamburwa 4-0 kwaakaita neDemocratic Republic of Congo. Aive murairidzi wechikwata ichocho Sande Chidzabwa akasiyiswa basa panzvimbo yake ndokuiswa Joey Antipas, uyo ari kuziva zviri kudiwa pamutambo neBotswana. Antipas aunganidza vatambi veZimbabwe vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Aston Villa kuEngland, Captain Knowledge Musona abva kuAnderlecht kuBelgium, Marshall Munetsi weRheims kuFrance pamwe naKama Biliers uyo ari kushura mare kuKaizer Chiefs South Africa. Biliers anoti vachatamba nepese pavanogona napo kuitira kuti vabudirire mumutambo uyu.
Tange tichitamba mutambiro wanenge vakatitarisira uchave uchiita kuti nyika yese ingachifara. Tichazama nepatinogona kuve tichishanda nesimba.
Mumwe mutambi weMaurias Ovid Karuru anoti veruzhinji ngavauye kuNational Sports Stadium kuzofara.
Tese maplayers tinovarimbidza kuti tichakunda mutambo kuti tikwanise kufadza vanhu nesana tisapota, nokuti kana ivo vasipo hatikwanisi kutamba matambo atinokwanisa kuita, asi kutisapota kwavanotiita ndiko kunotipawo simba rekuti tikwanise kukunda mutambo watichatarisanawo nemukirishana.
Asi maOrias atatsana nenjodzi yekuti vangangoshandisa mbatya tsaru mumutambo uyu mushure mekunge mbatya dzavo dzakabva kuEngland, idzo vari kufarira kushandisa mangwana dzakabatwa nevebazi rezvemitero reZimra. VeZipa vatora svondo rese vachifamba-famba kuti vabuditsirwe mbatya idzi, vachiti ivo sezvo dziri dzechikwata chenyika hadzifaniri kuripiswa mutero wekupinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. gurukota rezvemari vamutori Ncube vanotora muparamende bhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.